mugodhi uriko kunzvimbo yekatisiya tota wakadhirika zvechokwadi nezuro zvinobva kadhirika kuseni saka pandakazosvikawo neko zvekumapasi so kumasikati ndakasvikapo basa richiitwa rekuedza kubatsira vanhu vakadhirikapo pasi panga paine mushina weexcavator uchicherapo wanga wabva ku9 yefebhuary beka inova yanga ichibatsira ipapo paine vazhinji vanga varipo paine mapurisa nevamwewo vakuru vakuru vemunzvimbo yebhindu ra vange varipo panzvimbo yetsaona iyo
muri kufungidzirwa kuti manga muine vanhu vangani mugodhi umu
ya pakutaura kwanga kuchiita vanhu vaiti vanhu vangangodaro varipo pasi mugodhi uyu vangangodarika 10 kutaura kwaiita vanhu pane mumwe chete wekuziva anogara munzvimbo yemunrz iyi saka nevamwewo vaingofungidzirwa kuti vangave vanani vanga varipo panzvimbo
vanhu ava vaichera zviri pamutemo here kana kuti mugodhi wanga usasashandi
chera kwematisa tota hakunganzi kuri pamutemo kuchera kwagara kungoripo kunoitika munzvimbo zhinji muno muzimbabwe zvechikoroko zvinogara zvichiitwa nevazhinji zvavanorarama nazvo saka ndo macherero anga achiitika panzvimbo iyo
saka pamakazobva pane anga aburitswa here zvakafamba sei
munguva yandakabva kana kuti kusvika mukudoka kwezuva ramezuro pange pasati pane munhu anga aburitswa asi kuchera kwanga kwaita excavator yakachera ikasvika pakubatawo mvura saka vanga vava kurwisana nekuda kudhonza mvura kusvika kunze kwazodoka zobva kwazongonzowo vakazama kupedzisa mangwana kwaedza inova musi wanhasi
tarisa pane nzvimbo iyi mungati iri kure zvakadii nedhorobha renyu rebhindura
nzvimbo inonzi tisa tota iri mudhuzedhuze nemudhorobha rebhindura kana tichifamba neHarare Road pane service station inonzi Glow kuseri kwayo ndo panzvimbo paitikira zvinhu saka hapa dhuzedhuze zvapo mune tauni yebhindura